chinonzi Rhodes Scholarship hamubairo wakakura chaizvo bairo mukuru pasi rese wakatanga muna 1903 so pasi rese maamericans maeuropeans machinese maindians and africans vanoaplaya scholarship iyoyo vaiwana vawana mukana kunofunda paoxford saka nezviro takatichiita sarudzo dzemuzimbabwe asi chikuru chatiri kutsvaga tiri kutsvaga munhu anogona chikoro uyezve ari tichikwanisa kuita mutungamiri uyezve achiita basa mukati meruzhinji uye anoti pachirungu murari well-rounded mwana akangwara uyezve ari mwana angangova mutungamiri pamberi yavo saka tasarudza mwana 1 chete gore rino anonzi Terence Muradikwa anga ane 16 ma-A's pa-O-level anga ane 25 points pa-A-level ari kuHarvard ari kutadha degree economics abudirira kuita Rhodes Scholar achazoenda kuoxford gore rinouya muna 2018
saka imi makakwanisa kuti munge muchibvunzurudza vanhu vangani kana kuti vangani vangavataurawo kuti vanoda kupinda muchirongwa ichi
mubayiro uyu unodiwa nevakawanda tatotanga nemaapplication atosvika kuma 5000 todzika tosvika kuma 2000 todzika toenda kuma 200 tozosara ne 9 saka iyo 9 vavavo ndo vatakatarisa vakaona vana vanogona chaizvo vazhinji vavo vane anonzi ma 15 points vane anonzi ma 13 A's pa-O-level vane ma first class madegrees avo savana 9 vatanga tina vava vatigona chose asi tiri kutarisa zvekugona muchikoro nezvekugona kugara zvakanaka nevanhu nezvekugona kuita mutungamiri saka azokunda kuti abudirire ndeumwe chete anonzi Terence Muradikwa asi vana vese vatanga tinavo pakomiti yedu vanga vari vana vari kugona chose vana vakasimba vane njere dzakapinza asi mumwe wavo chete yabudirira kuti azoenda kuoxford next year kunoita degree ripamusoro rinonzi masters paoxford university mugore ra 2018 muna september